Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu nyamavhuvhu 22/2018. Dare reConstitutional Court rinonzwa zvechimbi-chimbi chikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMBC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwemutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Magweta ava Nelson Chamisa akabva kuSouth Africa onyimwa mvumo yekumirira vaChamisa mudare reConstitutional Court. Zimbabwe Council of Churches inoti panopera nyaya iri mudare reConstitutional Court, Zimbabwe inoda kupodzwa kwemaronda pamwe nekuremekedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti ifambire mberi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopa maonero adzo. Masambiro ari kuita gakava riripo pakati pava Nelson Chamisa navaEmmerson Mnangagwa mudare reConstitutional Court. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mudare reConstitutional Court. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.